Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi China mbuzi 14, 2018. Crisis in Zimbabwe coalition yoshora mauto nekuramba kuti ndiwo akapfura vanhu musi wa 1 ya mavhuvhu muHarare. Vaimbova varwiri vehondo mudunhu remashonaland west vanoti vave kuda kudzinga basa sachigaro wavo vaChris Mutsvangwa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinoita basa rekuchengetedza mhuka zvonyimwa mavhiza ekupinda muBritain kuti zvipiwe mubayiro nesangano reZimbabwe International Women's Awards. Varume vemuZimbabwe nekuUganda vanonzi nemumwe chiremba ndivo vanobatwa nechirwere chepanhengo yakavanzika kunyanya. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rechirwere cheshuga. Kambani inogadzira hembe yeAcha Zimbabwe yotarisirwa kugumura vanhu mazana maviri basa sezvo chibvumirano chekutengeserana pakati peZimbabwe neSouth Africa chasvika kwamvura yacheka makumbo. Vamwe vatambi veZimbabwe Warriors voenda kuLiberia kumutambo weAfrica Nations Cup nemusi weShondo. Muchirongwa cheLivetalk Diaspora Forum na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvemaonero ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Papera gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba inoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.